regedzai nditange nenyaya yemagetsi ndichiti zvatava kuona zvinoshamisa nekuti tatisingatarisiri kuti tingaita dambudziko rinotisvitsa pakadai pekuti magetsi ava kuwanikwa usiku chete kunge varoyi. Hatichakwanisi kunge tichiwana magetsi nguva dzese. Magetsi ari kunetsa zvimwe zvokutoti chero vanhu vemabhizinesi isusuwo zveduwo maresidensi tiri kutochema ende hatisi kukwanisa kuwana yatingati explanation inogutsa kubva kuzesa. Havasi kutiudza kuti zviri kufamba sei kuti siri kushaiwa magetsi zvakadai kubva patatangobva pasarudzo dzatakaita musi wa31 August uyezve kubva pakanzi pane zvikwereti zvakubiswa. Tiri kuona panyika zvinhu izvo zvine chokuita nekushaiwa kwatiri kuita magetsi. Then tichiuya kunyaya yemvura, nyaya yemvura inyaya yatingati yava nemakore ichingonetsa. Ndofunga tinogara tichikurukura even ipapa pastudio 7 taura nedzimwe nzvimbo dzakaita sana Tafara Mabvuku dzinova dzisingatombowani mvura, dzatova nemakore anoita kuma10 dzisingawani mvura. Dambudziko iri riri kutoramba richitoita fanika riri kuwedzera. Hongu mazuva pera takamboudzwa kuti nanyaya yemvura ichagadzika manje manje kwauya machinese mainjiniya kuti auya agadze dambudziko iroro. But ndofunga sezvatiri kungoona tese vanogara muHarare, vanogara kuchitungwiza, vanogara nantafana mabvuku, nyaya yemvura inyaya ichiri kunetsa.
Vamudzuri pinda itinzwa.
Handingangotaura ndechokuti government ine responsibility iri serious. These things have been done since 1998. Nyaya yemvura yemuHarare yakatanga 1998. Maplani aripo kuti kuvakwe dhamu. But government has not been willing to some dam sort of kunzi project yakataurwa kakani, nothing is happening. But proposing sites and not building the dams doesn't help. It's the responsibility of government to vavake madhamu iwawo so that mvura yotiritwa neHarare topinda muHarare yopuwa vanhu. And the government through zvino handirinomendera madhamu. Then nyaya yemagetsi, zvese izvi zvinoda technical advice yakakwana. I think we have given enough technical advice, even in the Kaita Minister of Energy. We have enough technical advice. We have to push them against the anarchy. Problem there was the kind of music that is soon as the professional, because the good and the professional advice is as the good. We have to see how to do this. As you know, we have to profit from the material. You don't expect anything to come out after 33 years. So we start to do that.
Todzoka kwamuri vamoyo nezuro vamavhaire vakati ivo kuti dambudziko remagetsi ripere zvichada makore mana. Munoona sei nyaya iyoyi sevagari veHarare?
Mashoko akaita seiwaya anogumbura. Mashoko atisingatarisiri kuti ange achibva kumunhu anenge achinzi minister, handiti munoona ipapapo. Taisatarisira kuti munhu angauya kupress conference otaura iye kuti dambudziko remagetsi rinopera in 4 years time. Isusu semaresidents chatiri kunyanya kuda immediate solutions to our problems. Hatisi kuda zvokuudzwa kuti magetsi achazowanikwa zvakanaka in 4 years time.
Vamudzuri, ndodzoka kwamuri. Hurumende iri kumboti iri kuda kuti makambani akazvimirira ega akwanise kunge achiuya kuzogadzira magwenya emagetsi. Sei zvisiri kuitika semaonerenyu?
Unoziva inonzi confidence inobva mutrust. Chakatanga ndechakatendeka. Vanhu vazhinji vangati vangauya vachiinvesta mari yako vachinzi 51% iri kuenda vanouya zvii. Ini ndoreva sokuti vanhu vomuZimbabwe hatifani kunyengedzegwa nezvekuti because of the maconditions aripo for investment anopinda neover indigenization of things that we cannot do. Hatirevi kuti haufaniri kuitwa indigenize, inofanira kunge iriko but haifaniri kunge ichikepucha munhu ane mari yake obva aita muranda. Anofanira kusevenza achizova ndowana chakati.